parizvino mamembers edu havasati vadzokera. Hakuna mamembers edu association vana chiremba vati vadzokera sofa.
Ko zvatiri kuverenga kumapepa nhau kuti makatenderana uye mangamati nhengo dzesangano renyu dzinge dzadzokera kubasa mukati memazuva maviri.
Zvakatenderana ndezvekuti vana chiremba vanofanira to engage mamembers avo kuti vadzokera. Association yana chiremba inofanira to engage the members to go back to work. Tanga tina kuti tiri kudzokera basa ipapo within 48 hours. So iko zvino same process yekutaura nana chiremba kuti tichionesana mamiriro ezvakaita zvatakapiwa nehurumende nezviripo muzvakataurwa kuti tidzokere kubasa. Asi parizvino ndozvinosima mamembers vedu mazhinji vari kuramba kushungurudzikana nezvakataurwa nehurumende. So that it's now we are in a position yekuti as the executive atisatamika decision whether kuti tinogona kuti totita kuudza hurumende kuti tiri kudzokerere kubasa within 48 hours. So tirikuda kuona kuti tozvifambisa sei. So mangwana kusana chiremba vese vemuzvipatara zvakasiyana-siyana nemacentral hospital tine mameetings each and every central hospital and then vana chiremba vachisangana ikoko vana chiremba vese vosangana muzvipatara zvakasiyana-siyana and then vodecida kuti zvatapiwa nehurumende todzokera kubasa here neizvozvo here kana kuti tombomira tonzwa kuti pamwe hurumende ichatimboa.
Pane zvimwe asi here zvati zvawiriranwa?
Ihe zviripo zvati zvawirirana but mune kutsutsunya kwakati wandei munana chiremba kusaidi revana chiremba zvimwe zvese zvakafanana nekuti nyaya yemushonga tabvuma kuti hurumende yati ine mushonga kunatfarm ye2.2 million but vana chiremba vari kuti mishonga iyo haisati yapo ndinoda kupa muenzaniso yekukadona muguta rinonzi Kadona mishonga iyoyo haisati yapo pane mamembers edu atoendawo vakanotarisa kuona kuti mishonga yapo here haisati yapo muchegutu zvimwe chetezvo. So tiri kuti muzvipatara zvizhinji zvinonzi zvasa zvamo and then takanzi tine duty free but vanhu vazhinji vari kuti hazvina kunge zvakataurwa kuti mamembers ese achibhenefita here sekuziva kudi kuti hurumende inogona kunge ichizochinja sezvainoita kuti inogona kuti yatipa yekutitorera. So vanhu vazhinji vane kamistrust muhurumende kuti chokwadi yati yapana chiremba here duty free ese. So it's a point of saying kuti we are in agreement partly with nezvataurwa but not necessarily with everything. Asi panyaya huru yekushungurudza inyaya yerimbira reshe nemari kana chiremba hazvifara zvachozvisvaka pane hurumende.
Asi ka hurumende iri kuti muna kubvumbi ndo pairi kuda kuti inge ichizeya nyaya iyi?
Ya muna kubvumbi zvakafanana nekuti in 2014 titanga takabvumirana nehurumende kuti our on call allowance achange ari pa $10 asi hazvina kunge zvaitwa kubva muna 2014. So isusu tiri kuti hurumende inofanira kunyora pasi kuti in April ichange ichiti pawo mari yakadai 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 yotipa matimelines kuti isusu manegotiations edu anenge achifamba zvakadai. So pane kasort of mistrust between the government and the employer. Zvinhu zvavakanyora hazvina kunyanyojekesei because hatizivi kuti izvezvi zvataitaura kuti maprizes ezvinhu or kurarama kwezvinhu kwakwira ne 10-3 hatizivi kuti government someone inogona kuti yati muna April yotiwedzera mari ne100 RTGS of all the things tawedzera neRTGS. Saka hatisina anditi kukakuvimba nehurumende kuti vana chiremba vari kuti muna April macho kana vachiti vari kutiipa zvavarei zvakadai ngavazvinyore pasi tinge tichiagria ipapo kuti muna April tichazonge tinge tiipasi kwete kuti tozosvika muna April tozosokekana kuti tapiwa kana kuti dollar kana zvakamira se. So ipapo ndopane kakusa kutrasta maagreement ehurumende mune kakuvanzi kakarimo mune zviri kungotaura nehurumende.
Saka wamama kutaura naye apa kubva kudivi rehurumende ndianani chaizvo pamusangano wamakapedzera kuita?
Pane vanhu vaiti vabva kuofisi president ndovaiti asi hatina kunge tataura naivo mutungamiri wenyika.